Ndoda kuti anhu vaziye kuti pane manyepo abuda pane website abuda musocial media ari manyepo chaiwo achiti hanzi kune vanhu vanosvika 118 vane chirwere checoronavirus manyepo ega ende minisa iyoyo website yanga itoti minisa aripo ndoakangomirira kwechinguva chidoko vanonzi mitaring zviri zvekunyepa futi saka taona kuti manyepo akadaro haana kunaka hatifaniri kunyepera mhuri yedu yezimbabwe muzimbabwe hatina chirwere checoronavirus hachipo zvezvekunyepa saka vanhu vakangoterera vachingobvumirana nezvimwe zvekunyepa kana muchida kuziva zvakanaka zinzai kuzvipatara zvenyu vanokutaurirai chaizvo vanoziva kuti zvakamira sei muno muzimbabwe hatina coronavirus isu takatoita matanho akakura atakaita ekuti tikwanise kudzivirira chirwere tichisapinda muno muzimbabwe asi kana tichiona vanhu vakaita seivava vanonyora manyepo vakuzovhunduka kuti mezi pane zvavari kuronga zvinoda kutikanganisira
minista veruzhinji vangadiwo kuziva kuti zimbabwe iri kushupika panguva ino nenyaya dzemari muri kuwana kupi rubatsiro rwokurwisa chirwere checoronavirus
chirwere checorona tinazvo zvinhu zvatakawana zvekushanda tichibatsirwa neveworld health organization tiri kubatsirwa neunicef tiri kubatsirwa nemakambani akaita sana mimosa uye zvino paneni yakapindira zvakare inonzi zimplas plus vekwastrive masiwa veeconet nehigher life foundation vari kutouya vachibatsira nguva dzese saka tine shamwari dzinotibatsira notiita kuti tiwane zvese zvatinoda uye pane rimwe shoko randanzwa rokuti hanzi hatina mishina tinayo mishina yekutesta coronavirus isu tinayo yakatokwana inowani inogona yemhando yepamusoro nematestikisi acho takatoawana kubva kuchina tinawo tikawana futi takatoodha mamwe anokwanisa kuita kuburisa maresults nokukasira saka mamanyepo futi ari kutaurwa iwo zvinhu zvahanzi hatina michini tinayo michini yekutesta iriko kuHarare plus tine isolation tende yedu iri kubulawayo inonzi Thornbrook nekuHarare inonzi Wilkins hospital nekuvictoria falls hospital nepaairport yacho yekuvictoria.